Chirongwa chedu chanhasi changa chiri chekufamba muhwenzi tichitsvaira takasangana mapato matatu anoti ZANU-PF, NDCT RMDC. Chinangwa chacho changa chiri chekuti tirakidze vanhu vemumashonaland east kuti munyika hamucharwiwa mapisi futofanira kuita zvinhu zvatinoda kusarudza pati yatinoda takasununguka munhu achienda kunovhota akasununguka pasina kurwa. Saka kufamba kwese tiri vatatu kurakidza vanhu kuti no, zvinokwanisika munyika yezimbabwe kuti vanhu vagare pasaidi nepasaidi mapati akasiyana akapfeka marigari yaavo.
Mungati imi chatambirwa sei uyezve vauya vanga vakapfeka nhumbi dzemapati avanomirira here?
Tichitarisa zvaitika muzuva ranhasi vemdc ndimwe vavo vanga vakapfeka, mdc tinotungamirwa navatsvangirai vanga vakapfeka, vezano vanga vasina, vatozongoita zvingomhanyamhanya pazongoita 1 or 2 vazongopfeka, vanga vasina kupfeka, vanga vakapfeka dzavo nhumbi.